Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero yakanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro mbudzi 28, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dzimwe nhengo dzedare reparamende dzatadza kuita basa nhasi nenyaya yekushaya mari yemafuta ekufambisa dzimotokari kuenda kuHarare.
Zvakakosha kuti Zimbabwe iite come together to protect the rights evana, to fight against the violation yema rights evana, to fight against any violence against vana.
Gurukota rinoona nezvevashandi nemagariro evanhu muzvinafundo Paul Mavhima vanoti munyika munofanira kuita mushandira pamwe kurwisa dambudziko rekumbunyikidzwa nekubatwa chibharo kwevana. Munyarikani weAfrican Union pakurwisa dambudziko rekurodzwa kwevana, amai nyaradzai gumbonzvanda vanotiwo
chekutanga ngatitarisei nekuti pane mhosva dzatiri kuziva dziri kuzivikanwa dzaparwa dzasvika kuvanhu vemutemo. Inonzi zero tolerance yeka ndo yatinotoda, kutomboita operation taramba kubhinyirwa vana.
Tichakupai zviri kuitika kumakwikwi eFIFA World Cup kuKatar. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuStudio 7 iri muWashington DC. Dzimwe nhengo dzedare reparamende kubva kumatare eSenate neNational Assembly kubva kumapato ose ari matatu ari mudare reparamende nhasi dzatadza kupinda mumusangano wekuzeya budget ra2022 muHarare dzichiti dzanga dzisina kupihwa mafuta ekufambisa dzimotokari. Izvi hazvina kufadza mutauriri wedare reparamende Advocate Jacob Mudenda, avo vanoti budget rakakosha zvikuru uye nhengo dzose dzaifanira kupinda mumusangano uyu. Kuti tinzwe zvizere, Godwin Mangudya weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Pavasvika pamusangano wanhasi, vamudenda havana kufara kuona kuti pange paine nhengo shoma kubva kumatare eSenate neNational Assembly, asi vaudzwa kuti nhengo dzakawanda dzatadza kuuya sezvo dzisina kupihwa mafuta edzimotokari ekuuya kumusangano wanhasi. Vanokokera nhengo dzeCitizens Coalition for Change mudare reNational Assembly, vaProsper Museyami, vaudza Studio 7 kuti vazhinji vatadza kuuya ndevaya vanomirira nzvimbo dziri kunze kweHarare.
Saka nhasi semuvhuro kudai, vamwe vari kumanikidzira kuti vadzoke kuHarare vasina kunge vapiwa zvikwanisiro zvokufamba kwavo. Saka nekuda kwaizvozvo idambudziko mukufamba kwemamembers, nekuti samunoziva upenyu hausi nyore kuti unokwanisa kubva kumba kwako kumamisha kumarural constituents kuuya kuHarare nekudzoka pasina chauri kubatsirika takatarisana nenyaya yemafuta. Ndo dambudziko riripo, ndosaka vasina kuya vaka.
Mukuru webato rinopikisa reMovement for Democratic Change Senator Douglas Monzora vaudza Studio 7 kuti izvi hazvifaniri kuitika uye vachataura negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube kuti paramende ipiwe mari yayo yese paine nguva.
Chikonzero chikuru ndechekuti havana kupiwa petro kana kuti madizo ekufambisa kubva kuma constituents au kuuya kuno kuHarare. Chinova chinhu chihombe chinotikanganisa.
Mumiriri weNorton vakazvimirira vaThemba Muliswa vati kutadza kuuya kumusangano kwenhengo dzeparamende dzakawanda kunoratidza dambudziko ragara richisangana nenhengo dzeparamende.
Kuona mota dzedu zvakare hadzienderane nebasa redu, saka kusvikira nyika yanzwisisa kuti nhengo dzeparamende dzofanga dzakapiwa zvakakwana kuti riite basa. Muchirungu zvinonzi tools of trade. Tools of trade, ungagoita sei, ungagorima sei, une tractor asi haina fuel. haina geju, hauna mbeu and so forth. So it has to be total package. Saka muri ya Zimbabwe, for example, tinge tichita basa redu, tofango chipiwa. Saka kwa nakusiku kara, asikuti basa redu tifamilikana. Tisina sokakana, tinopinda ma ofisi ya ema ministers, tichikumbira maari ya makupon, tichikumbira maari ya kutitifambi. Unuzo ita basa racho seja.
Vanu kukira ningu zibatori zanu PF, vapupura ito gare pinyi. Vati ibasa reva shandwe paramende kuona kuti ningo tse paramende za piwa shukwani siro kutizikwani se kuita basarazo.
Ini ndinoona kuru kukonewa kwe parliament administration. Kuti kana parliament administration ichiziwawo kuti kune program yakakosha kudai. Inofana kunge yakaita yatingati ma logistical arrangements. Anoita kuti ma members of parliament vakwanise kuva mobile. If you will, yavaisinonge vapuwa last week. Ise wiki ya vakanga wawuya parliament. Izati ya wawuya.
Vamu denda, vazu kumbira regerero wakati zvaitika nasi azvifaniri kuitika. Uye nengu dzese dziparamende dzingada izapinda musangano uyu. Sezvo budget chiri chinhu chakakosha kunyika.
Allow me to apologize on behalf of parliament that you didn't have your coupons. And I'm now advised that Petro Trade actually had... run out of stock and invidious.
Regandi kumbire regerero ndakamirira paramende kuti hamuna kuwana makupon enyu. Ndiri kuudzwa kuti Petro Trade yanga isina mafuta asi mune ramangwana tinofanira kugara takaronga kuti zvakadai zvisaitike zvekare.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachidzidzisa paInvest of Zimbabwe muzvinafundo Albert Makochekanwa. Vachitaura pamusangano uyu vati kunyange hazvo hurumende ichitarisira kuti upfumi uchakura nezvikamu zvitatu nechidumbu kubva muzana kana kuti 3.8%. Izvi hazvienderani nezviga zvayakatara muNational Development Strategy 1 wekuti upfumi hunofanira kukwira nezvikamu zvishanu kubva muzana pagore. Pamusangano wanhasi, nyanzvi munyaya dzeupfumi dzange dziri kutsanangura budget kunhengo dzeparamende dzisati dzatanga kurizeya svondo rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Apo Zimbabwe iri kubatana nedzimwe nyika kucherechedza mazuva 16 ekudzivirira mhirizhonga ine chekuita nekuti uri munhurume kana kuti munhukadzi. Pane kurudziro yekuti mitemo inodzivirira mwanasikana kuti asambunyikidzwe isimbaradzwe. Gurukota rinoona nezvevashandi nemagariro evanhu muzvinafundo Paul Mavhima vanoti vanochenderana nemaonero aya.
Zvakakosha kuti Zimbabwe iite come together to protect the rights evana, to fight against the violation yema rights evana, to fight against any violence against vana. Mitemo iri kuchinja tichiita kuti vaya vanozobatwa nemhosva iyoyo kunyanya vanenge vave palevel yeadulthood vanofanira kupiwa, tinofanira kupiwa mitongo yakasimba zvikuru. Tiri kutarisa Our Children's Act, tiri kutarisa the Child Justice Act. All those acts dziri kuita kuti mitongo yevanhu vanobatwa nemhosva idzodzi ive mitongo inoita kuti vasazozvipama zvakare. Saka pane maprograms akawanda, but tinoda kuti nyika yose iite come up kubatsira kumisa avo vari kukonzeresa maproblems yayo kuvana vedu.
Saka muri kuti muchachinja here mitemo, nekuti vamwe vari kuti zvirango zviri kupiwa zvacho zvinenge zvisina kunyatsokodzera, vachiti pakaiswa zvekuti kana kuti makore makumi maviri kutangira ipapo kune vanenge vabata chibharo pada zvingabatsira.
Vazulu muchaona kuti mitongo yatokura chaizvo. Vazhinji vanobatwa nemhosva idzodzo dzekubata vana chibharo vanotongerwa mitongo mirefu chaizvo chaizvo. Asi izvozvi takatarisana nekuchinja Child Justice Act, tichiita kuti vese vanobatwa nemhosva idzodzo vange vachizotongerwa pakaoma, kuitira kuti tiite discourage vanhu kuita mabasa iyayo akaipa kudaro.
Ko muri kushandawo sei nemachechi nemadzishe kugadzirisa dambudziko irori?
Tatisu tiri kuti isu all the stakeholders they do ndambo taura nezvema traditional chiefs leaders including my chiefs, my headmen, my saboku kuti vaune vave part of the advocacy inoita fight against this scourge nekuti muma communities mavari vakange vataura vanonzwika.
Avo vanga vari gurukota rezvemagariro evanhu muzvinafundo Paul Mavhima vachitaura vari parunare muHarare. Mukuzeyawo nezvedambudziko iri, tabata munyarikani weAfrican Union pakurwisa dambudziko rekurodzwa kwevana vasati vabva zera, amai nyara dzai gumbonzvanda, avanoti vanasikana kunyanya vari kubatwa chibharo nekumbunyikidzwa, kunyangwe hazvo dzimwe nyaya dzisiri kumangarwa kumapurisa.
Chekutanga ngati tarisei nekuti pane mhosva dzatiri kuziva dziri kuzivikanwa dzaparwa dzasvika kuvanhu vemutemo. Inonzi zero tolerance yeka ndo yatinotoda. Kutomboita operation taramba kubhinyirwa vana sezvimwe zvakadaro. Kuti chekutanga kana nyaya yaripotwa mapurisa ndavasunge munhu, nyaya yokereketwa nekukasika. Tinoramba tichitaura nevanhu vekuvhu nevekumapurisa kuti nyaya munhu ngaakasike kusungwa, nyaya yokasika kuferefetwa yendeswa kumakoti nekukasika. Kumakoti yobva yakasika kutongwa munhu ochirango chakaenzerana. Sezvi chirango chiriko mazuva ano hachisi chirango, totoda stiff penalty. Patoita mandatory sentence sekune dzimwe nyika anotonzi ma-20 years kana kuuraya upenyu hwemunhu ka kwatakatasana nakoko.
Vamwe vanoti mai gumbonzvanda kunyange zvisinganyatsotambirika hazvo, sei pasingaitwe zvinoitwa kunyika dzakaita sekunana America dzekuti dzimwe nguva mwana mudiki akadaro akabatira pamuviri panobviswa kana kuti termination iyaiya pachinzi zvinogona kuti zvipinze muupenyu hwake munjodzi. Sei zvinhu zvakadai zvisingaitwe muZimbabwe uye zvingakwanisika here pachinetsawo nyaya yekuti vakawanda vanofunga kuti pachikristu zvinhu zvisingafaniri kuitwa?
Mutemo wenyika unotendedza kuti munhu kana achinge abhinywa, tine mutemo unotendedza termination of pregnancy wekuti vana ivava vatakatarisana navo makore masere kana mapfumbamwe vangadai vakawana kubatsirikana nemutemo iwoyo. Mutemo tinawo hauna kukwanisa zvavo sekune dzimwe nyika.
Kana paine vanasikana vakateerera nguva dzino idzi, munoda kuvapa kurudziro yekuti vaite sei kana paine vanhu vari kuvambunyikidza vachiita navo zvepabonde kana kuvabata-bata zvisina kukodzera?
Vasikana taurai ndochekutanga, musanyarara. Kana pane vasikana vakateerera, kana ivo vabereki ukanzwa mwana wako ati pane chakati chiri kuitika, trust zvataurwa nemwana.
Uyo angari munyarikani weAfrican Union pakurwisa dambudziko rekurodzwa kwevana vasati vabva zera, achitungamirawo sangano reRosaria Memorial Trust, amai nyara dzai gumbonzvanda vachitaura vari parunare kwamurewa. Vatungamiri vemapato anopikisa anoti reCitizens Coalition pamwe neriri kutonga reZANU-PF akaita musangano svondo rapera pamwe nemapurisa kuedza kupedza nyaya dzemhirizhonga dziri kuitika kumasvingo. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Mumusangano uyu veCCC vaitungamirwa navaCCC Zvidzai avo vari kutungamirira bazi rebato ravo mune zvesarudzo. Ukuwo ZANU-PF yainge ichitungamirirwa nemurongi webato ravo Magutu kana kuti political komiza vasota ruona. Chief Superintendent Taurai Mambure ndivo vaitungamirira mapurisa. Vazvidzai vati musangano uyu wakaitwa mushure mekunge bato ravo rasvitsa chichemo kuvakuru vemapurisa kuti vatsigiri vavo vave nemasvondo maviri vachirohwa nekupambwa nebato reZANU-PF.
Ta meeting yedu navo tichi pama demands yedu kuti look one vanese vano shunguruza vanhu vatinoziva munonga vasungwe chechipiri ngatiforme political liaison committee inomita regularly to assess my issues do I have violence magutu muno kuti izvo zvinhu izvo zviitike chechitatu public relations department yavo tofanira kufamba nayo titenderera isu nevezanhu titaurira vanhu toda runyararo mumusha
vazvidzai vati donzo remusangano uyu ranga riri rekuti vakurudzire vatsigire vemapato ose kuti vasaita mhirizhonga uye mapurisa asunge anopara mhosva pasina kuti vabuda mumba maani hatina kukwanisa kutaura nemukuru wezanu pf pamusangano uyu vataruone sezvo nhare yavo yanga isiri kupinda asi sazvigaro wezanu pf masvingo varudzo nemavhenyengwa vanoti musangano wakaitwa uyu wakakosha nekuti unobatanidza vemapato ematongerwo enyika kuti vakurudzire runyararo kana vanhu voita sarudzo
tichiita march towards the 2023 harmonized elections tinotarisira peace vanhu vachiita zvinhu zvavo murunyararo izvozvo ndonazvo zvakanaka nokuti nyika yaine runyararo
mukuru wemapurisa chief superintendent mambure vatenda kuti vakaita musangano uyu nemapato maviri aya vachiti vakavaudza zvavanotarisira kuti kuve nerunyararo munzvimbo iyi
zvokuzi tamwoita musangano tikavaudza zvatoda nezvavari kuitawo zvakashata nezvatiazvokwatiri saka ivo ndo vangatotaura kuti vagotsikana navo here musangano wacho wataita
bato retriple c rinoti mhirizhonga kuvatsigiri vayo munyika iri kuwandisa apo vari kuita vezanu pf vasiri kusungwa munzvimbo dzakaita sekugoko isiza nekwagutu mutevedzeri wo anoona nezvekufambiswa kwesarudzo muccc amai ileni shiriyedenga vati bato ravo riri kunyunyuta nekurohwa nekushungurudzwa kuri kuita vatsigiri vavo amai shiriyedenga vati vari kukwidza nyaya iyi kukomisheni yekodzero dzevanhu munyika yezimbabwe human rights commission pamwe nesadac neafrican union kuti vataure nebato riri kutonga rerega mhirizhonga
kontina tichionesana nemacommissions anenga national peace and reconciliation human rights commission and also even masadat nemamwe maregional bodies kuvaonesa kuti aiwa zanu pf yatanga rwanga rwavo rwevhiolensi inofanirwa kugadzirisa
bato iri rinoti mhirizhonga yava nenguva yakawanda kubva pakaitwa sarudzo dzemabi election kugokwe insiza wedza pamwe nedunhu remasvingo asi vanoona nezvekufambiswa kwemashoko muzanu pf vatafadzwa mugwadi varamba mhosva iyi vachiti bato retriple c ndiro riri kutanga mhirizhonga rozonakurira bato ravo nyoka mhenyu
tinozviziva kuti vemapato anopikisa kunyanyanyanya veruvara rwamabhanana akaora rwavachamisa ndovoga vanozikanwa nembiri yekukonzeresa mhirizhonga kuti vazouya kumapepanhau vachitsvaka kuchema misodzi yenhema yegarwe vachiti ndivo vakonzeresi rwevhiolensi
veccc vanoti vari kumhangara nyaya idzi kumapurisa asi vatsigiri vezanu pf havasi kusungwa mutauriri wemapurisa munyika assistant commissioner paul nyati vati nyaya idzi hasati dzasvika kwavari
munotaui nyaya dzamuri kutaura izi ndati handina kudhinzwa nyaya dzamuri kutaura izi
svondo rapera mutsigiri wetriple c vajevhas makumbe vanoti vakarohwa zvakaipisisa apo vaiona mutambo wenhabvu weworld cup pazvitoro zvekwamunhende kwagutu vamwe vemhuri yake vekwamakumbe vashanu vakarohwa zvakaipisisa uye vari kurapwa vari kuharare mushure mekurambidzwa kurapwa kwagutu nevatsigiri vezanu pf ndakamirira studio 7 masvingo ndini godfrey mutimba
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Pane kurwisana kunotyisa pakati pemauto ehurumende yeSomalia nevanopfurikidza mwero vakaipandukira vechikwata cheAl-Shabaab pane imwe hotera inonzi Villa Reis muMogadishu muSomalia uye vanhu vana vanonzi vafa. Mumwe mukuru wemauto Mohammed Dahia anoti vanopfurikidza mwero vasara vari mukamuri imwe chete yehotera iyi. Nevhenyuro yeReuters inoti nhengo dzeparamende dzatadza kusangana nhasi nekuda kwekusagadzikana uko. Kupeta zvaitika kune dzimwe nyika, muzinda wemauto muAmerica wePentagon unoti uri kuzeya urongwa hwekuti kambani yeBoeing ipe Ukraine zvombo zvehondo zvinokwanisa kurwisa mauto eRussia kunyangwe ari kure. izvi zvinotevera kukundikana kweAmerica nedzimwe nyika dzekumawirira kupa Ukraine zvombo zvinoikwanira. Zvombo zvemuchadenga zveBoeing izvi zvinonzi Ground Launched Small Diameter Bomb kana kuti GLSDB uye zvinonzi zvinogona kuendeswa kuUkraine kutanga gore rinouya. Vabaki panzaronda avo vane makore makumi manomwe nemasere ekuberekwa 78 vanogara kuHatfield muHarare vanoti vararama kwemakore gumi nemasere kubva pavakaitwa operation yekubvisa gomarara repasikarudzi uye vari kurudzira varume vane makore makumi mana zvichikwira kuti vapote vachiongororwa denda iri. Ropafadzo Mapimidze anoti panyaya inotevera.
Vapadzaronda vanoti zvimwe zviratidzo zvedenda iri kurasa mvura usiku zvakanyanyisa, uye vanoti zvakakosha kuti dzidziso yedenda iri iitwe muzvikoro nokuti chirwere ichi kana chabata munhu chinonyenga uye nokupararira zvine ukasha munguva pfupi.
Chirwere kana chichiuya kashoma kuona kuti ndicho chauya kwauri. Chirwere ichi hachide kuregererwa nekuti kana chazenge chati kombei chine huturu hwakaipa, saka kazhinji chinokangasa upenyu hwemunhu. Chirwere chikazhinji chaunokwanisa kuona kuti chenge chauya imwe nguva ndechekuti izvo pausiku pai uchinorasa mvura unobuda kakati wandei kanopfuura mukana wemazuva ese zvaunonga uchiita.
Vapadzaronda vanoti vakaita rombo rakanaka rokurapwa denda iri kuzvipatara zvisiri zvehurumende zvisingatore nguva yakawanda kuona varwere.
Zvatinotarisira kuti chirwere ichi ngachionekwe nokukasikawo chirapwe nokukasikawo mahosipitari. Kuregerera kwatanga tichiitwa mahosipitari nokupiwa nguva yakati wandei zviri kutikonzera toho yakaipa sitere kuna vanhu vechirume. Tanga chikurumidza kuti hurumende ipainyatsoongorora. Tinoziva izvino tine mapolitician mahombe vakapa nechirwere ichochi, ana ngomo ana muzirindavesa vatinoziva chirwere ichochi chimwe chete ichochi. Saka kazhinji iko zvino izvi zvakwane methodi dzakati nakei zvadzo dzekurapa.
Valafmo Makumbirofa vanoshanda neCancer Association of Zimbabwe vaudza Studio 7 kuti mwedzi wambudzi ndiwo wakatarwa kuitwa dzidziso nechenjedzo maringe nezvedenda regomarara repasikarudzi revarume. Vaendera mberi vachiti tsvakurudzo yakaitwa nesangano reNational Cancer Registry of Zimbabwe yakaburitsa pachena kuti denda regomarara resikarudzi yevarume ndiro riri pamusoro pematenda emagomarara anobata varume vose, uye vatsinirawo kuti hurwere uhu hunorapika kana hukakurumidzirwa.
Tsvakurudzo idzi dzinoratidza kuti zvikamu makumi masere 80% yevarwere vanozouya kuchipatara kenza yapararira, zvobva zvaita kuti idhurewo kurapa uye kurapwa kwayo kuve kwakati rebei. Saka isu tinokurudzira kuti varume vaende vandoongororwa kenza yeprostate vasiri kurwara. Reva kuti pagore rega rega murume ane makore makumi mana namashanu zvichikwira anofanira kuongororwa gomarara iri reprostate kenza. Izvozvo zvinobatsira kuti kana richinge riripo rikasire kurapwa.
Vaendera mberi vachidoma zvimwe zvokudya zvinokonzera kuti gomarara iri rinyenge.
Kazhinji tinokurudzira kuti mune zvekudya zvavanhu havafaniri kuwanza mafuta enyama atinowanza kupa zita rechirungu rinonzi animal fat. Akaonekwawo kuti animal fat iyi inowanikwa munyama inopiwa inowanza kudaidzwa nechirungu ichinzi red meat, kureva inobva kumhuka dzatinoziva dziya dziya dzinosanganisira dzingava ng'ombe dzingava mbudzi kana chii. Nyama iyoyo ino yakaonekwa kuti inenge ine animal fat yakawanda, saka inokonzerawo kuti mukana wekuita kenza ukwirire.
Mukuru weNational Cancer Registry vaEric Chokunonga vanoti tsvakurudzo yegore ra2018 inoratidza kuti gomarara repasikarudzi yevarume ndiro riri pamusoro pemamwe magomarara ose anobata varume.
Kenza yepamusoro-soro pavanhurume yanga iri prostate cancer inova yanga iri pa28%, ichiteedzerwa neinonzi non-Hodgkin lymphoma pa8%, panumber 3 pane inonzi Kaposi Sarcoma yanga iri pa 7% ichitedzerwa pa number 4 paine cancer yepahuro kana kuti cancer yeesophagus iri pa 6%. Pa number 5 pane cancer yeliver kana kuti cancer yechiropa inoya yanga iri pa 5%.
Rimwe dambudziko riri kusangana nevarapwa vemagomarara ose zvavo inyaya yemishina inopisa denda iri kuzvipatara zvehurumende iyo yave negore isingashandi, zvichireva kuti wese anobatwa nedenda iri anotoenda kuzvipatara zvinobhadharisa nemari yekunze iyo isingawanike nevazhinji. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropa Fadzo Mapemitse.
Iko zvino yasvika nguva yekuti timbozeya zviri kuitika kumitambo yeWorld Cup iri kutambirwa kuQatar. Pari zvino mutambo uripo, Brazil ine 0, Switzerland ine 0. Kwapera maminetsi makumi matanhatu nemapfumbamwe kana kuti 69 minutes. Asi vatsigiri venhabvu vazhinji muZimbabwe vanoti vari kufara nekutamba kwaita chikwata cheGhana kumakwikwi eFIFA World Cup aya. Ghana yakunda South Korea 3-2. Chimwe chikwata chekuAfrica cheCameroon chaita mangange neSerbia 3-3, izvo zvafadzawo vakawanda sezvo chambenge charohwa 3-1. Mumwe muongorori wenhabvu dzemitambo muzi wetu Hadebe anoti matambiro ari kuita zvikwata zvemuAfrica anofadza zvikuru uye kudadisa, asi zvinofanira kusunga dzisimbe kuti zvienderere mberi kumagroup stages. Ngatinzwei hurukuro yaaita naMavelous Mkanganya uye weStudio 7.
Zvakakosha zvikuru pakupedzisira pavangava kurakidza kuneta, vangava kurakidza kuti defense yavo haina kunyatsorongeka, asi zvinokudzwa ndezvekuti vazokwanisa kuti vange vachiwina. Izvi zvaakureva kuti vawana 3 points iyezve vave panumber 2 paloko. Toona kuti timu iri pamusoro iPortugal iyo ichazotamba neUruguay. Zvakakosha kuti ange ichikwanisa kuwina Ghana apa. Takutarisira kuti pamwe Portugal neUruguay zvinge zvichiita mangange zvodrowa. Zvinenge zvakureva kuti Portugal ine 4 points iyezve Uruguay inenge yave ku 2 points. Saka machances ipapo anenge ave 9 kuti Ghana inge ichienderera mberi. Inenge yakutofanira kuti inge ichidrowa neUruguay ndokuti inenge ichienderera mberi. Toziva kuti pa-2010 paWorld Cup yakatambirwa muSouth Africa tinoziva kuti Saurus akaita sei kuti Ghana inge ichitadza kuti ienderere mberi kumakwikwi eWorld Cup a-2010. Saka igood chance yokuti Ghana inge ichizosera zvakaitika kuSouth Africa 2010. Takatarisira sevanhu vekuAfrica kuti Portugal neUruguay dzinge dzichidrowa ndokuti Ghana ive nechance yokuenderera mberi, asi result yanhasi yanga yakakosha zvikuru pavafana veGhana.
Tombotarisawo mutambo weCameroon wayatamba nhasi, munoona zvichizofambawo sei ipapa?
Tinofara zvikuru nekuti tiona kuti Cameroon yakwanisa kuti inge ichiequalize kuti ikwanise kuti mutambo upere uri 3-3. Iyezvino tikatarisa toona kuti pa-2 days apa vafana veAfrica vakwanisa kuti vange vachigoisa 8 goals, tichitarisa nezuro kuti Morocco yakwanisa kugoisa 2, nhasi Ghana 3 neCameroon 3. Saka pakugoisa pa-2 kuita zviri nani, netro yavo iyoyo vave ne-1 point. Asi group racho rakati remei kuti tiona kuti kune Brazil, Switzerland, Cameroon naiyo Serbia. Iyezve Brazil inotarisira kuti inge ichimamechis avo akati wandei pamutambo iyoyo, asi Cameroon ine mutambo wakati remei kuzi ichazotamba nechikwata cheBrazil. Ipapo kunenge kwakati omei, ne-1 point iyoyo vakatarisira kuti vange vachikunda chikwata cheBrazil, asi zvakuzodhependa nekuti iyo Brazil neSwitzerland zvanhasi chatamba sei. Brazil ikakunda, machances eCameroon anenge aripo kuti vange vachikwanisa kupedzisira vave kuenderera mberi. Asi mutambo waifanira kuti vange vachiwina nhasi, asi vazokwanisa kuti vange vachiwana point. Point iyoyo inogona kuti inge yakakosha. Asi kana tichitarisa nevafana vekuGhana, vekuCameroon zvakati omei mbijana kuti vange vachienderera mberi, asi tinofara nepoindi yavakakwanisa kuti vange vachiwana nhasi.
Muzi wetu Hadebe, tinotenda vateereri. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika ine mufaro ndini Blessing Zulu, ndokusiya mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.